Your DJ Lennon mash it on.
Sururai murugare muriye sabuda. Sururai murugare murugare.
Force of the roti. Chatanga. Jemanda 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 shika shika.
Tangalilo ati sikupera mumoyo na mazama kutanga nai. Kanaka na zvekuzviita saka vanochema vese nyarara.
Your DJ Lennon, Batachun, Batangoma.
Force of the Roti, Chatanga, Jemanda, 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 Shika, Shika.
Tangalilo ati sikupera mumoyo, ndambo sama kutanga nai. Kanaka na zvekuzviita saka vanochema vese nyarara. Shakawanda, ati jivone, mekwe, jimi munona. Tangalilo ati sikupera mumoyo, ndambo sama kutanga nai. Kanakana zvekuzviita saka vanochema vese nyararai. Kana kuoneka kuti chisarai, hakuna maendero akadai. Tangalilo ati sikupera mumoyo, ndambo sama kutanga nai. Sekuru chitodo wa mugaro ndipete. I'm going to go to the hospital.